Vachitaura pagungano rekuparura mubatanidzwa uyu, mutauri wemubatanidzwa uyu mufundisi Evan Mawarire vakati chinangwa chavo ndechekushanda pamwe chete vachitsvaga rutsigiro kuti vakunde musarudzo kuitira kuti vagadzirise zvinhu muHarare izvo vanoti zviri kuvhiringwa nemakanzura anobva kumapato ezvematongerwo enyika. VaMawarire vakati havasi kuzobvuma kuchishidzirwa kana kuvhundusirwa nevemapato ezvematongerwo enyika, uye povho inopa vanhu mukana wekusarudza vane mafungiro akasiyana neavo vanomirira mapato ezvematongerwo enyika.
Hakuna akatitsitidzira kuti hamubvumidzi kukwikwidza pamaelections, nekuti sekutaura kwandamboita hapana munhu akawerejerwa pasiti. Every 5 years tese tinosununga pamasita tinenge takasarudzwa, posarudzwa vamwe, povho yaramba.
VaMawarire vakati guta reHarare raparara, uye kana vachinge vapinda muhofisi vachagadzirisa zvinhu kuitira kuti marara atakurwe, vanhu vawane mvura yakachena, madzimai akazvitakura nevana vadiki varapwe pachena, pamwe nekuvhura dzimba dzekuverengera nenzvimbo dzemitambo. Izvo vanoti hazvichashanda.
Malibrary anofanira kuvhurwa zvekare. Kana iri mvura yakachena, vadikani nepapati regirani hazviite. Hatingamboti izvo mvura inoti musiwaji neiri kubuda mutezi zvakafanana, ipapo hapana negotiesheni. Wekanza hazvitoiti izvozvo.
Vakatiwo povho icharwisa uori mukanzuro yeHarare, uye vese vanenge vaita uori vacharangwa zvakaomarara. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wevanotengesera mumigwagwa vaSten Zvorwadza vakati kuuya kwepovho kwakanaka chose, sezvo sarudzo munyika dzange dziri kutungamirwa nemamwe mapato anoona sekuti ndiwo chete ane kodzero yekukwikwidza.
Isisu mumaconstituency nemumawadi, National Vendors Union aitwe on neapolitical formation, aitwe on nean elite group of people. You sell your manifestos, zvinozvisisika, we will vote for you. Going forward, ndirikuda kuti nditi the coalition itself is a sober process yaitwa nemi vatungamiri vayo. Nokuti the one thing that surprised me, nekuti you hear these coalitions in politics, they don't speak about citizens.
Vakati sangano ravo rakazvipira kushanda nepovho nekuti inomirira zvido zvevanhu. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti povho idanho rekutanga rakakosha kuvagari vemuHarare nekuti vanoona sekuti mubatanidzwa uyu ushamirira vagari. VaShumba vanoti pari zvino makanzuro emuHarare kubva kuMDCT neZANU PF anoita zvido zvevatungamiri vemapato avo kwete zvevagari.
Tinoda kutarisa kuti MDCT neZANU PF muHarare vari kungonyanya kuwadza makakatanwa ekurwira zvidanho, but havasiri kunyatsokuburitsa pachena direction yatiri kuda kuenda nayo seguta. Saka tinoda kuvatenda, tinoda kuvakomenda.
Vaimbo vegurukota rezvekupodza marwadzo nekuyananisana, amai Sekai Holland vakapawo mashoko ekusimbisa povho vachiti vafara kuti pavanhu gumi nemumwe vadomwa. Sevamwe vachakwikwidza sarudzo, pane vakadzi vana vakati chinangwa chepovho chakanaka chose, uye haifaniri kusandura maitiro sezvakaita mamwe masangano nemapato ezvematongerwo enyika ari kupesana negwarara akatanga naro. Vachamirira povho vanosanganisira vatrust mugari vekuwadi 45 kukwadzana, vaHenry Munangatiri vekuwadi 8 kuHighlands, mufundisi Evan Mawarire vachamirira kuwadi 17 kuMount Pleasant, vamashaushonai vekuwadi 25 kuHighfields naamai Sarudzai Muringisi vekuwadi 41 kuMaubra. Amai Muringisi vanoti hapana chimwe chaita kuti vade kukwikwidza kunze kwekuti kanzuro iripo iri kutadza kuita basa rekutakura marara, kugadzira migwagwa nezvimwe.
Inini mwanangu wokutanga mukuru akuda kutochena 8 years. 8 years hasati ambovhura tepi vanzva kumwa mvura. Aiwa, ndiri kumba ndakafunga ndikakwete inini saamaika pane zvandokwanisa kuita. Ndine mhuri, ndiri kuzama zama kuti mhuri yangu zvinhu zvingoita zvakanaka, asi wobva watarisa waona kuti pauri kuedza kubuda panze apa nevana unoitangocharovera, unoitangochaita accident. Kotiwo, yakuita kunge pamwe pauda kutoita kana rwizi kana
Muharare, mune makanzura makuma tatu ne matatu MDCT, kumi ezanu PF, rimwe sina bato, kozoti wopa nezume zvigaro zviviri zvisina vanhu. Mukuru Airlines for People's Agenda vangosana moyo, varikuda kukwikwidza National Assembly Muharare Central muzvare Linda Masarira, vamiriri vemamwe mapato nemasangano akazvimirira, vakapindawo muchitiko chekuparurwa kwepovho. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangucha.